tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi wemotokari yaive nevanhu ava atiza mapurisa achimhanya zvakanyanyisa asi ndokutadza kuchengetedza motokari iyi mumugwagwa izvo zvakaita kuti ibheuke ndokuuraya vanhu vatatu. Mukuru wemapurisa epasesebe mubotswana vaamos kekatetsi vaudza studio 7 parunare kuti tsvagiridzo yekutanga yaratidza kuti mota iyi yanga yakatakura zvizvarwa zvezimbabwe zvisina magwaro ekufambisa 13. Vakikatetsi vati njodzi iyi yakaitika mushure mekunge mota yetoyota wish iyo isina kumira payakamiswa nemapurisa izvo zvakaita kuti mapurisa vaitevere.
And they were carrying illegal immigrants. But the only thing that should be just when they find the police might have mounted a roadblock, they should stop and obey the police signal instead of running away.
Mapurisa emubotswana achiri mubichi rekutsvaga hama dzevanhu vakakuvara mutsaona iyi achiti vaviri vakafa munjodzi iyi vakwanisa kuzivikanwa nehama dzavo. Vanyika dzinojonga avo vane makore 44 vachibva kwamadamombe kwamurewa vakwanisa kuziva hanzvadzi dzavo mbiri dzakafa munjodzi iyi. Vajonga vaudza studio 7 kuti hanzvadzi dzavo ndimuzvare itaijonga avo vane makore 42 pamwe chete namuzvaro Kusilia Jonga avo vangava vane makore 20.
Hanzvadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndiAusilia Jonga naItai Jonga, ndo hanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
Vajonga vati kushaya kwehanzvadzi dzavo mbiri idzi kwaminamisa mamiriro ezvinhu mumhuri yavo sezvo vaviri ava ndivo vanga vachibatsira kuriritira mumhuri dzavo.
Nevanhu vaviri ava varasika panzvimbo imwe chete kudai. Kudai Mwari daenge vagona kutora mumwe chete vachindisira mumwe andogona kushiyana naye pamatambudziko akafanana nekuti kana chichida kubatsira amai achinzwisisa sevasikana ivavo. But apa pakutondinetsa kuti zvichaita zvekuita sei.
VaStuart Matikiti avo vaishandirwa nemufi itaijonga kwamakore masere mudhorobha reFrancistown vati varasikirwa zvikuru sezvo mufi anga ari munhu anovimbika zvikuru.
Ndashanda naye kwemakore anokwana 8 years, and pa8 years idzodzidzi handina kana zuva 1 randinomupa chipomerwa. Ndaimutora semwana wemumba sehanzvadzi yangu, ndarasukira zvikuru.
Mumwe muzvinabhizimisi mudhorobha reFrancistown vaLovson Manase vakurudzira zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvigare zvakabatana uye zvibatsirane muupenyu.
Ende ndinofara nekuti kubva patakatanga naambasada wedu vamugono nshuru tikakwanisa kuraise about 23 people musangano wedu weFrancistown diaspora uri kukura, and tichaita make sure end of the day munhu wese ajoina.
Vachitaura nestudio 7 parunare mumiri wezimbabwe mubotswana vabatiraise mukono weshuro vati mhuri dzarasikirwa dzicheme netariro munguva yakaoma iyi. Mwedzi wakapera vamukono weshuro vakashanyira zvizvarwa zvezimbabwe muFrancistown vachizvikurudzira kuti zvive nemagwaro ekufambisa kuitira kuti zviite nyore mukuwana nemvumo yekugara mubotswana. Ndakamirira studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Singirai Madondo.